Tinotendai mukoma zvaone kwa. Harinasi takaungana zvedu semhuri nevamwe vari kuno kuTexas kwatogara kwashaikira Melissa. Baba vari uno vanogara kuno nesu baba vaMelissa. Amai vanogara havo kwapari zvino kuDublin kuIreland. Vakasvikawo musi wakatevera pakashaya Melissa, saka mhuri yakaungana kuno, saka ndopatiri.
Saka urongwa hwakamira sei vankomo?
Pari zvino takatarisira kuti vacharadzikwa musi wechishanu, musi weFriday makuseni, dzenzita yekuma 11 kuno kukuseni kuZimbabwe, dzenzichitoita ndofunga kuma 6 manheru Friday. Vari kuchengetedzwa muguta rinonzi Kennedale muno muTexas. Tichaita church service kwedu kuSeventh Day Adventist Church inonzi Alpha International, iyo iri muArlington, Texas. Ndopachatangira kuseni kuma 11 tichipedza ipapo tonomuviga kuKennedale.
Muzvare mapa vanga vakura zvakadii uye vanga vachiita mabasa api?
Melissa wanga ane makore 27, anga bva kutobva kutosvitsa 27. Vakaberekwa May 1, 1995. Vakashaya musi waMay 11, 2022. Saka vanga vasvitsa makore 27. Melissa anga kutoita chikoro chake degree rake rechitatu rinonzi Doctor of Occupational Therapy. Vanhu vanobatsira vanhu kana wakuvara, pamwe uri kuvakuvara uri kubasa, kubatsira kuti ukwanise kudzokera kubasa kana ana chiremba wakuita treatment yako iye aizopinda achikubatsira kuti uchizokwanisa kudzokera kubasa kana kuchikoro kuti uite zvinhu zvako zvaunowanzoita mazuva ese. Saka munhu anga achitori muchikoro asi aitoshandawo zvake achidaro achienda mberi.
Mungatsanangura kuti tsaona iyi yakaitika nemutoo upi?
Zvakaitika ndezvekuti Melissa aibva kubasa achienda ake kumba. Pakaitika tsaona, anga asarirwa kana nemaminutes 4 kuti asvike pamba. Saka anga asvika parobot rekupedzisira paanokona kuti achienda pamba pake. Akona zvakadaro uyu mukomana aitiza mapurisa ndopa akamurova. Patinoona vhidhiyo yacho yakatorwa nekamera yanga iri padashboard yemupurisa, tinoona kuti munhu uyu chekutanga robot ranga rakamitira red kuti afanirwe kupfuura. Melissa ndiyanga nemvumo yekupinda. Iyezve aifamba nemaspeeds akawanda, hatisati anyatsoziva kuti speed yacho inga yakamira sei. Asi ukasvika ipo paakarovera, hapana panoratidza kuti akatsika mabhureki kuti asarove munhu. Saka munhu aifamba achitiza mhosva dzake dzimwe dzaanga ainadzo nemapurisa, akazongotuma Melissa ipapa.
Vanoda kukubatai vangave vanoda kubatsira vanokubatai papi?
Vanoda kubatsira vanogona kundibata pafoni, pawhatsapp. WhatsApp yangu kana vari kuZimbabwe vanoisa 001 817 937 0150. Kana kuti vanogona kunditumirawo, kana vanokwanisa kutumira maemail. Email yangu inotiyo Vez Nkomo, saka inenge iriti Vez ndi veznkomo@gmail.com. Ndopa vanogona kundibata.